Iyi inyaya yechokwadi kubva mushoko raMwari. Zvino Jesu akati apedza kunamata, vadzidzi vake vanouya kwaari vakati, "Tidzidzisei kunamata." Jesu akapindura achiti, "Kana muchinamata, namatai muchiti, Mwari Baba vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngahuuye. Tipei kudya kwezuva ranhasi kwakatiringana. Mutiregererewo zvatinokutadzirai, sokuregerera kwatinoita vanotitadzira. Musatendera kuti tiedzwe." Jesu akaudza nyaya yekunamata achipa mufananidzo. Anoti, paiva nomurume akashanyirwa neshamwari yake pakati pousiku, asi akanga asina chingwa chokumupa. Murume uyu anoenda kumuvakidzani wake akanogogodza pamusuo achiti, "Ndipewo chingwa kuti ndipe mushanyi wangu." Muvakidzani wake anopindura achiti, "Ini nemhuri yangu tarara uye musuo wavharwa, hatigoni kukupa chingwa." Asi murume uyu akaramba achigogodza kusvikira muvakidzani wake amuka akavhura musuo ndokumupa chingwa, nokuda kukutsungirira kwakaitwa nomurume uyu. Ndinoti kwamuri, rambai muchikumbira munopiwa, rambai muchitsvaga munowana, rambai muchigogodza munozarurirwa musuo. Ndiani wenyu pakati penyu angati mwana akakumbira hove kana zai, womupa nyoka kana chinyavada? Kana imi vakatakura chivi muchigona kupa vana venyu zvipo zvakanaka, Mwari Baba vari kudenga vangatadza here kupa mweya wavo kune avo vanokumbira?" Apa ndipo panoperera nyaya iyi yechokwadi kubva mushoko raMwari.